manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chivabvu 7 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Challenge yatinayo se-education sector right now. Ukatarisa maboarding schools. Kana tikati mwana ngaarambe achibhadhara a certain amount, chikoro kuti chisasteine mwana iyeye ari muboarding, zvinoita problem.
Zvikoro zvovhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachiti zvinhu zvakavaomera.
Vamwe vesa vatinawo, vamwe vazeri kudzimba uku, varinototya kuuya pano, vamwe nokushayana ndarama yekuti auye kuzosvika pano kuti adi awane kuzova kuzomirira akatarisana nechi nokuda ndarama yake yaakashandira kare, haisi yekuti chikwereti.
Vari pamudyandigere vakamboshandira kanzuri yeHarare voratidzira patown house.
Paburitswa mitumbi yevanhu vanokwana kuita vashanu, kwozoita vanhu vanoita mana ndo vakaonikwa vakakwara vakaendeswa kuchipatara.
Vamwe vanhu vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi weNugget Mine kumatovo district pedyo neBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti zvikoro zvose kuchipinge nechimanimani zvakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai zvavhurwa. Vanhu vainge vachigara pazvikoro izvi mushure mekupusirwa dzimba vakapiwa matende vakabviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Kwete tinzwe nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMavhima.
Ndapedza zuva rese ndiri muchimanimani, because chimanimani ndo yakanyanya kuita hit necyclone. I wanted to assure myself kuti zvikoro zvavhurwa and mafacilities ari right pazvikoro zvese. And I am glad to say kuti indeed zvikoro zvese zvavhura. And there is a lot of progress in the reconstruction. Pane mama schools ataisa ma temporary structures, but basically I am happy kuti all our schools are functional right now.
Saka hapana chikoro chisina kuvhurwa pane zvakawirwa nedambudziko recyclone izvi?
Hapana chikoro chisina kuvhurwa. Ndatanga nekuenda pangangu, and if you remember very well, Ngangu was one of those schools, one of those areas that was severely devastated. But I was very happy to find kuti kusecondary school we had almost 80% vana vadzoka. Then primary school we were over 90% vana vadzoka. Primary school inonzi Ngangu, secondary school inonzi Chimanimani High School. And I'm also happy to say at all the schools that we went to, there is a lot of progress in terms of finishing off the ablutions.
Ko pachao siluanga apa zviri kufamba sei muzvinafundo Mavhima?
St. Charles Luanga vana vese vakanga vari muboarding vakatsvagirwa nzvimbo kune zvimwe zvikoro. Vakuru vekuministry of primary and secondary education vana vamudzawazi, who is our chief director responsible for primary, secondary, non-formal education, pamwe chete na provincial education director Vashumba nestaff yavo vakasevenza together with the Catholic Church, ndiyo responsible authority Charles Luanga. pamwe chete ne SDC yepa Charles Luanga kuita place vana vese vanga vari boarding in alternative schools. My day scholars epa Charles Luanga, we had about 80 my day scholars vari kuramba vachienda pachikoro ipapo.
Tichitarisawo kune zvimwe zvikoro, vabereki vari kuchema chemawo kuti mari dzinenge dzakawedzerwa uye zvinhu zviri kuti dhurei zvakaita sezvekudya izvine mauniform. Munoonawo senyaya mambodzwa here chichemo ichi?
Chichemo chavabereki tinochinzwa zvikuru ndi chichemo chiri national. Chichemo chinoti ngatigadzirisei our macroeconomic situation in Zimbabwe. Saka isu sehurumende tinofanira kutarisa ipapo kuti tinogona kugadzirisa sei our macroeconomic situation. Kuitira kuti tikwanise kuti vanhu vemuZimbabwe vagarewo zvakanaka uye kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuchikoro zvakanaka. Challenge yatiinayo se-education sector right now, ukatarisa maboarding schools, kana tikati mwana ngaarambe achibhadhara a certain amount chikoro kuti chisasteine mwana iyeye ari muboarding, zvinoita problem, panoita challenge hombe nepamusana pekuti zvimwe zvinhu zvese zviri kukwira. Saka zvikoro tinenge tichivanzwisisa kuti vari kutaura kuti chii, but at the same time tinonzwisisa zvakare vabereki.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare kuchipinge naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti zvikoro zvavhurwa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzedzidzo. Mumashoko avo kuvatori venhau vaMafume vati vabereki vazhinji havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro nekuti mihoro yavo haisi kuwedzerwa. Vati vevarayiridzi vari kuchema-chemawo nekushaya mari. Bato iri rati zviri nani kuti varayiridzi vabhadharwe nemadhora ekuAmerica sezvo maRTGS ari kushaya simba zuva nezuva. Tichiri panyaya yekuvhurwa kwezvikoro iyi, paitawo gakava munyika panyaya yekuti vana vane vabereki vasina kubhadhara mari yechikoro vodzingwa here kana kuti kwete, zvikuru vanodzidza vachigara pazvikoro kana kuti mabhodha. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Kunyange hazvo mutemo usingabvumire kuti vakuru vezvikoro vadzinge vana vanenge vasina kubhadharirwa mari yechikoro, vamwe vabereki vanoti vanotsigira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara, zvikuru vanodzidza vachigara pachikoro. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi nanezuro mudunhu reMashonaland West inoratidza kuti zvikoro zvakawanda zvanga zvisingatambire vana vanenge vasina kupedza kubhadhara mari dzinodikanwa dzose. Semuenzaniso, pachikoro chechinoya hai vana vari kusungirwa kubhadhara mari inosvika chiuru chemadhora nemadhora makumi manomwe kana kuti 1070 kumwana anodzidza achigara pachikoro, asi mwana anodzidza achibva kumba ari kubhadhara madhora zana nemakumi matanhatu patemu. Pamari yose iyi, mari isingabvumirwe nemutemo kuti mwana asadzingirwe madhora makumi maviri chete. Amai Ngondo, avo vane mwana ari pachikoro chemuchinoi, vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara mari yose kuti chikoro chikwanise kutenga zvekudya zvevana zvakavakwanira. Amai Ngondo vanoti zvinhu zvekudya zviri kukwira zuva nezuva, nekudaro vabereki ngavabhadhare mari yose.
Especially vepachinoi hai vari right chaizvo. Tingarwadzi vedu sevabereki because mari iri kunetsa, but otherwise vari right chaizvo because ndikonza mwana wangu inini ndabhadhara school fees yakakwana nearly 1110 mumwe munhu woya ne 500 woda kuti mwana wake accept ini wangu accept wawo zviri unfair because wangu ka akabhadhara yese mari ichabhajeti wanotenga chikafu indi inenge ikawanda ndeyangu yake inenge yapera chikafu chedu chiri kukwira anytime nenyaya yebhondi. Saka mufanira kungonzwisisa kuti tikabhadhara maschool fees edu tese vane mabhodha kabhajeti inenge twakawana unotenga zvinhu zvavo kawana.
Amai Ngondo vanoti vabereki vasingakwanise mari yekuti mwana adzidza achigara pachikoro vanofanirwa kuendesa vana pazvikoro zvemurukisheni izvo zvakachipa.
Inini semubereki ndaomerwa neupenyu, ndinoziva homwe yangu. Kana ndaona kuti hazvichaita kuti mwana wangu ndichimuendesa kubhodhini handichakwanisa. Kune maschools ari mulokesheni, ndinomisa mulokesheni odzidza kulokesheni kwaanobva kumba achienda kuchikoro every day rather than kuti ndisikoronetsana nechikwereti chemari yakawanda chekuda kungonzi mwana wangu ari kuita bhodhini. Ini ndinoenda kutadza kumaneja homwe yangu.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mubereki, amai tsvishi munoda wafa, vanoti vakaendesa vana vavo kunodzidza kumusha, sezvo vainge vasakwanise kubhadhara mari dzinobhadharwa mumaguta, zvikuru sei mari dzemalevhi. Amai munoda wafa, vanoti kumamisha zviri nyore kutaurirana nemukuru wechikoro kuti munhu anobhadhara sei mari pane mumaguta. Vamwe vabereki vakaita saamai Petunia Rwambiwa, vanoti nekuda kwekuti zvinhu zvakaomera vanhu sezvo mari dzemihoro dzisina kuwedzerwa, vabereki vanofanirwa kupiwa nguva yekuti vabhadhare vana vachienda kuchikoro.
Rabana kana mubereki anoda kuti mwana aende kuchikoro asingabhadhari, mari dzedu hadzina kuwedzerwa but mafees akawedzerwa.
Amai Spiwe Jeko, avo vane mwana anodzidza kuSt Albert, vanoti vabereki ngavapiwe nguva yekubhadharira vana vachienda kuchikoro sezvo mutemo usingabvumire kuti vana vadzingwe kuchikoro. Amai Jeko vanoti ibasa rechikoro kuti vapiwe mari nevabereki.
Mwana afanira kudzidza, responsibility yechikoro kusunga mubereki.
Mukuru wepachikoro chechinoi hai vasevia Mutopa, vanoti vari kudzinga vana vasina kubhadharirwa mari yose yechikoro sedano rakatorwa nevabereki. Vamutopa vanoti mutoro wavo kuchengeta vana vasingazive nenzara, uye mutoro wevabereki kubhadhara mari yose yechikoro kuti vakwanise kuchengeta vana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Vaimbove vashandi vekanzuri yaHarare avave pamujyandigere varatidzira patownhouse nhasi vachiti havasi kufara nekusatambiriswa mari kwemakore akawanda. Izvi zviri kuuyawo apo pane mashoko ekuti makambani akawanda kusanganisira ehurumende ari kutora mari yevashandi asi vasingaiendesei kuNational Social Security Authority kana kuti kuNASA. Mutoro wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vavashandi vekanzuro ava vati vacharatidzira kwemazuva maviri vachitsutsumwa nenyaya yekuti havasi kuwana mari dzavo sezvo vari kuudzwa nelocal authority pensions fund kuti kanzuro haisi kuendesa mari yairi kubatira vashandi kwairi. Vamwe vari kutungamira vari kuratidzira ava vaRuben Marime vati zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka.
Vamwe vesa vatinawo vamwe vazere kudzimba uku varunditochika kuuya pano vamwe nokushayana ndarama yekuti auye kuzosvika pano kuti adi awane kuzova kuzomirira akatarisana nechi nokuda ndarama yake yaakashandira kare. Haisi yekuti chikwereti ichi, hachisi chikwereti chatiri kuda isu. It's our cash yatanga tichibvisa every month ichibatwa uchinzi ndeya uchazodya wamira basa wakushandisawo yayako yeupenyu. Hatisi kureva kuti kudai chikwereti.
VaJosephat Malianga vanoti vakashandira kanzuru kwemakore makumi matatu vanoti vafamba kubva kumusha weHopley netsoka, uye vanoti mhuri yavo iri kudya nhoko dzezvironda.
Tabva netsoka kuHopley, munokuziva kuHopley, kusvika panapa ndokutoshaya kuti kudzoka kwacho ndodzoka sei ndiri pano. Vana kuchikoro havasi kuenda, chikafu mumba hamuna, kana inini wacho pano chikafu hapana.
VaFinias Chipane Muradzikwa vakamiswa basa muna 2014 vaudza Studio 7 kuti vanotosheya mari yekutenga mapiriti eBP pamwedzi. VaMuradzikwa vanotiwo vazukuru vavo vatanhatu vavanochengeta nevana vaviri havachatoendi kuchikoro sezvo vasina pekubata.
Nekuhamba naye ndabva kuHopley ngetsoka, izvozvi ndiropetuka futi ngetsoka kuHopley. Izvozvi mburi yangu iri kutotambudzika zvinezvi. Nevadzukuru vangu vari kutotambudzika. Ndine vadzukuru vanokwana 6 vendinofundisa chikoro, vana vanokwana 2 vendinofundisa chikoro, vakabva vakatoshaya kuti ende kuchikoro ngendaa yemari ngekuti ndinozi ndiri pensioneer pasina upensioneer wacho.
VaErasmus Moyo vanoti pahurukuro dzavakamboita nekanzuri vakavimbiswa kupiwa pekuvaka, asi ivo vanoti vanoda mari dzavo.
Unopiwa stendi sei mupurazi yakangoita sango manosvika wenzi ndopenyu pana pamuno unopiwa.
Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanakurira nyoka kuLAPF. VaChideme vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbova vashandi vekanzuru vanofanirwa kuenda kulocal authority pensions fund vachiti kanzuru ndokwayakaendesa mari dzevashandi. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura neLAPF, mutauriri weInsurance and Pensions Commission, Valoid Gumbo, vati makanzuru mazhinji asi kubatira mari dzemudyandigere dzavanobatira vashandi. Vagumbo vati makanzuru ane chikwereti chinosvika mamiriyoni mazana maviri kuLAPF. Vatiwo makambani mazhinji munyika ari kubatira vashandi mari asi vasingaendesi mari yacho, izvo zvinozoita kuti vashandi pavanoenda kumudya ndigere vasawana mari. Zvichakadaro, Insurance Pensions Commission kana kuti IPEC inotiwo kune makambani akawanda kusanganisira hurumende vari kutora mari dzevashandi vachitindedze mudya ndigere asi vasiri kudziendesa kunasa. Mari inonzi yasvika pamamiriyoni mazana matanhatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti RTGS 635 million. Gweta, uye vari nyanzvi munyaya dzemutemo yevashandi vaRogers Matsikidze, vati zviri kuitwa nevemakambani aya imhosva pamutemo.
Izvozvo NASA ine masimba ekuvasungisa kumatare dzemhosva. Nekuti mari iyoyo inenge yava yeNASA ende NASA ndo inofanirwa kupiwa mari iyoyo.
Vachitaurawo neStudio 7 kurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, vati vari kunetsekana nemari yemudya ndigere iri kupohwa vashandi, nekudaro vakanyorera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vaonewo kuti pane mari yavangawedzera here vari pamudya ndigere ava.
Saka ini ndakaizwa kuti chimo ichochi kuvanobata nezvemari Profesa Mutuli kuti vanhu vari kurwadzikana mamadiwo kuti wedzerei, pane kaka kuti wedzerei katakaita kumasivu 7. Remember tichipa cushioning allowance ya January to March, tichizoti wedzereizve from March kusvika December jai, although kumasivu 7 tichazoreviewa futi muna July. Asi kune vane mudya ndigere zvochokwadi kune chichemo ndochatakasvitsawo kune vanochengeta mari.
Vari pamudya ndigere vakawanda vari kunonga svosve nemuromo zvichikonzerwawo nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa, uko mari dzavo dzichishaya simba, vamwe vasiri kutotambiriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Basa riri kuenderera mberi kuedza kuburitsa vanhu vanofungidzirwa kuti vakavharirwa pasi mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi uri pedyo neNugget Mine kuMatovo District, pedyo neguta reBulawayo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 panzvimbo yenguva dzemangwanani, Hamanesha Mwari pamwe nevakuru vakuru vemapazi akasiyana-siyana ehurumende vange vakaungana panzvimbo iyi vachisa musoro pamwe kuti votora gwara ripi. Patabva panzvimbo iyi panguva dzemasikati, vamwe vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo vachitungamirwa nemasoja pamwe nemapazi akasiyana-siyana ehurumende vange vapinda mumugodhi uyu vachiedza kuona kuti kuchine vanhu varimo here. Mukuru webazi rezvezvicherwa mudunhu ramateveland south vatichaona Makuza vatsanangura kuti pari zvino pane mitumbi mishanu yakaburitswa uye pane vanhu vana vakakuvara asi vakakwanisa kubuda nezuro mangwanani mushure mekunge mugodhi uyu wadhirikira nemusi wesvondo.
Paburitswa mitumbi yevanhu vanokwana kuita vashanu, kwozoita vanhu vanoita mana ndo vakaonekwa vakakwara vakaendeswa kuchipatara kuti vanorapiwa. Mumwe chete ndiye abuda asina kukwara. Saka zvichireva kuti zvone tiri kuramba tichitarisa. Pari zvino tanera ravari kushanda vari kuedza kurivhura kuti vaone kuti zvoni kuti kumberi kune vanhu vachirimo vakadonherwa nematombo kana kuti vachiri vapenyu.
Vamwe vapinda mumugodhi uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti vaona mitumbi yevanhu asi havana kukwanisa kuziva kuti mingani. Mumwe mudzimai amai Maria Ncube vachema zvinonzwisa tsitsi mushure mekunge vaona bhachi ravati nderemurume wavo pakati pembatya dzakasiyana-siyana dzange dzichiburitswa kubva mumugodhi uyu. Murume waamai Ncube anofungidzirwa kuti ari pakati pemitumbi misere isati yaburitswa kubva mumugodhi uyu. Vameluleki Mbano avo vaishanda paNugget Mine isati yavharwa gore rapera vatise maonero avo chimwe chezvakakonzera tsaona iyi inyaya yekuti vanhu vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo mutemo vari kuregerwa vachiita madiro ajojina izvo zvinoita kuti vachere kusvika nzvimbo dzavanenge vachichera dzadhirikira
tsaona iyi maonera ndokuita tingavabudisa nhasi tikameka sure kuti vabuda but the next thing vanhu vari kuchera panapa vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana tingavabisa tikasiya makomba akashama ari maviri asi nemari dzavari kuona vanhu zvinoita kuti tababudisa nhasi tikaenda kudzimba dzedu tichadaidzwa futi after 2 days pafira vanhu chiripo our best solution yatiri kufunga tikaona kuti hapasina vanhu vari pasi kungodaidza kasikavheta yofushira makomba iwavo
gurukota redunhu rematevereland south vaabednico ncube avo vambosvikawo panzvimbo iyi vati kunyange hazvo kuita zvezvicherwa riri basa riri kuraramisa vechidiki vakawanda mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa vakurudzira mapurisa kuti vaita basa ravo nemazvo vasunge avo vanenge vachiita zvisiri pamutemo izvi zvatsigirwa naamaisbong inkosi ncube vanove kanzura veward 25 munove munzvimbo mune mugodhi uyu avo vati zvinorwadza zvikuru kurasikirwa neupenyu nenzira yakadai
ndiri kubvumirana nazvo izvo zvataura naresident minister kuti mutemo mapurisa nemasocha tinofanira kushandisana tiri tese tiise mutemo wakasimba
nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo uye nguva nenguva vamwe vavo vanofambutsaona dzemumigodhi iyi vanhu vanosvika 21 vakafa muna kukadzi mushure mekunge mumwe mugodhi wazara mvura vari mukati mawo kubattlefields pedyo nedhorobha rekadoma ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete nevamwe vatungamiri munyaya dzekuchengetedzwa kwenzou. Musangano uyu vanga uchiitirwa kuBotswana uchinzi Kasane Elephant Summit vari mugungano rinonzi Kavango Zambezi. Nyika dziri mugungano iri dzine vatungamiri vanga vari pamusangano uyu dzinoti Angola, Botswana, Namibia, Zambia neZimbabwe. Nyika idzi dziri kuedza kubuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou pamberi pemusangano mukuru weConvention of International Trade on Endangered Species in Flora and Fauna. Musangano weukasane wakatanga nemusi wechishanu svondo rapera. CITES iri kurambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou ichityira kuti dzinozourayiwa zvisiri pamutemo dzichiguma dzapedzwa dzose pasi rino.
Direct from Washington. The Voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo Malawi iri kuita gadziriro yesarudzo mukupera kwemwedzi uno, vari kukwikwidza musarudzo idzi vanoti vari kukanganiswa kutsvaga rutsigiro nenyaya yekuti dzimwe nzvimbo munyika iyi dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Vamwe vanhu vanonzi vakaeredzerwa magwaro ekuvhotesa nemvura uye vamwe vave muhupoteri. Mukuru wesangano revasori muAmerica reFBI vaChristopher Ray vaudza dare repamusoro reSenate kuti havana humbo hwekuti pane vamwe vesangano ravo vakasora mutungamiri wenyika vaDonald Trump apo vaitsvaga rutsigiro. Izvo zviri kupesana nemashoko emuchuchisi mukuru wehurumende vaChris Barr avo vakati vari kuda kuti nyaya yekuti vaTrump vaisorwa iferefetwe. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichienda kumawere munyaya dzezveupfumi munyika zvichionekwa nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemari yekunze pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu. Vamwe vanoti huori munyika ndihwo honzeri hombe mumatambudziko aya ayo anonzi ari kusunga vanhu zvikuru varombo zuva nezuva vachipomera hurumende kutarisa rutivi panoitwa huori uhu. Vaimbo vegurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusafambiswa zvakanaka kwehurumende nevari kuitungamira. Vabiti vanoti huori sevavanoti huri kuitwa kukambani yehurumende yeZinara huri kuregwa uchitambarara munyika izvo zvave kukanganisa kukura kweupfumi.
Chiripo apa vajonga ndechekuti hurumende iyi nemukuru wayo nanga vakoniwa nyika iyi yavaramba vatadza kumhanyisa upfumi, vatadza kumhanyisa nyika. Chatadzisa kuti tifambe inyaya yekuti kune vanhu vari kudya, kune vanhu vari kudzova mari yeZimbabwe neziya revashandi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo matambudziko ari munyika ari kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwechivimbo muhurumende kune vanoda kutanga mabhizimusi avo kana kudyara mari dzavo munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka macroeconomically, nyaya dzeconfidence dzichiri a bit low, saka zviri kuafekta mafambiro anoita upfumi hwenyika. There is a trust deficit, there is a confidence crisis munyika.
Nyanzvi munyaya dzevashandi nembabasa vaThomas Masvingwe vanotsinirawo nyaya yekuti uori ndihwo hwauraya nyika, vachiti matambudziko ose aya ari kurasirwa kuvashandi avo vavanoti havasati vawedzerwa mihoro kwenguva yakareba kwazvo.
Uori huripo hwakawanda, hatihude tuse vashandi, asi tiri kuti hatingarege banyaya iri kubata vashandi iyoyo. Ndiyo inofanha kutanga yagadziriswa kuti mushandi atambire mari inoita kuti agone kurarama semunhu, kwete kurarama seshiri zvataakuita mazuva ano.
Asi nhengo yevechidiki veZANU PF vatafadzwa mugwadi, vanoramba kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusagona kutonga kwehurumende yava Emmerson Mnangagwa, vachiti matambudziko aya akasiyiwa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe, pamwe nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Vanhu vanotaura mashoko ivavo akadaro hazvina kumbosiyana nevanhu vanoti cyclone idai nedutu remafasha mari okasha rakauraya vanhu kuchimani mani nekuchipinge nekumozambiki rakakonzerwa nehurumende yeZANU PF. Zvinova zviri zvunhu zvisina kunaka. Ngatitaurira nechokwadi sevana yenyika yeZimbabwe, kuitira kuti kana tichida kuvaka nyika yedu togara taziva kuti dambudziko riri papi. Zvino tikatanga kunyeperana dambudziko, chirwere chacho hachirapiki because tinenge tichinyepera vanhu.
Vachitambara vanoti matambudziko mune zveupfumi ari munyika anogadziriswa chete kana pakaitwa nhaurirano pakati pemapoka ose ane chekuita nenyaya dzeupfumi pamwe zvematongerwo enyika.
There's a trust deficit, there's a confidence crisis munyika, inogona kupedzwa chete kana paita maserious dialogue, both political dialogue, kuti tikwanise kutakama up neconsensus on what needs to be done. So the country, I think, zvakambotaurwa zviya kunzi pane madivision munyika along political lines, nyaya dzepolarization. Saka zvese izvozvo zvinoafekta kufamba zvakanaka kwemabhizinesi, zvinoafekta nyaya dzeconfidence, zvinoafekta risk factor yenyika. Even mainvestor haasi kunyanya kuuya akawanda kuZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika.
Izvi zvinotsinirwawo navabiti avanoti kusvika munyika maitwa nhaurirano pakati pavaMnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru varombo.
Ngatigadzirei nyaya dzematongerwo enyika pave pane kutaurana pakati paEmmerson Mnangagwa akamirira ZANU PF naAdvocate Nelson Chamisa mutungamiri wedu kuMDC, pochitaurwa kuti sarudzo dza30 July dzakafamba sei, pochitaurwa kuti nyaya yemareforms toifambisa sei, tinodhila sei necorruption fed capture. Muri kungoverenga mazuva ano umwori hunotyisa huri kudzinara. Zvinhu zvakadaro izvo zvotozvifambisa sei?
Kusvika matambudziko ose aya agadziriswa uye vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vave nechivimbo nehurumende, ruzhinji rwevana veZimbabwe rucharamba ruchinonga svosve nemuromo munyika yechipikirwa. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Apo tiri kutarisa vechidiki vari kupomerwa mhosva yekunwa nekuputa zvinodhaka vachiita zvepabonde pane avanenge vachiita mapati anonzi mavhuzu pati zvikuru kuvulawayo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachiti zvinhu zvakavaomera. Vari pamudyandigere vakamboshandira kanzuro yeHarare voratidzira patowni house. Vamwe vanhu vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi kuNugget Mine kuMatobo District pedyo neBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.